Ero soko soko retariro kuna vose mangango daro wa all over the place nokuda kwematambudziko Mari.